tichisvika pabeshnaf taona paine mapurisa anga ari in uniform vakambozama kuda kutivhiringidza. Tikaona masiyayo anga aine manissan outboard ewhite ainge achingotiteera kubva murodhi imomo. Tikasvika pagudyanga tikaona vachingotitevera, tikasvika panyanyadzi vachingotitevera. Tazoti tipinde mutown, taakupinda mutown padanga mvura 10 off, tasvika pakazara vanhu vanga vakapfeka marigalia ezanu pf vari kusimudza maplacards vari kuadvanza kuuya kwatiri. So at first tatombofungidzira kuti kuda paita accident. Patazoona hezvo vanhu vane marigalia, vanhu vari kutoita kudedzera vamwe vacho, ndopatatanga kurova U10 kuti tidzokere. Tichidzokera tapinda nemufane valley kuti tione kuita egetaway yekubuda kudzodzokera mutaun. Patati tichienda tichibva taona kuti panapa hazvina kumira zvakanaka, tateerwa netoyota hilux yewhite isina manumber plates. Ndope yasvika ichibva yanotibhloka kuti tisapfuure. So vatibhloka tazama nevakomana vesecurity kuzama kuda kuti tibvise vanhu murodhi. Tikaona zvanetsa kusvika tazoita wani ndiye azozikanwa akadeedzerwa nevamwe vaipfuura. Adeedzerwa ndopaaita kakunyara, ndopaobva aona kuti isusu kuti vacharamba vachitisiya vakatibhloka hazvi, tichibva tamanyuvha tichibva tabuda. Chibva taenda kunobuda kudzoka futi kwatabva. Tadzoka tazonobudira pa12 miles tichibva tadzoka tapuhwa kodhi nevakomana vedu vanga vaenda kumberi vakati chiuyai mapurisa abvisa vabvisisa vanhu matombo murodhi. Patapfuura ipapo taona pasisina zveshuwa, pasara mapurisa chete vanhu pasisina.
Chii chaitika kubva apa uye mananga kupi muchibva panzvimbo iyoyi?
Tabva tati taakupinda mutaundi taakuenda paflyover between Green Market to flyover, ando petanzwa noise. Tabva tati pano tiri kuridzirwa. So tabva tatanga kumhanya vakomana vasecurity vachititeera zviya zvokumhanya. Tikaenda tikasvika paflyover tichingomanyuvha tichimanyuvha zvaita zviya zvinoitwa mufirimu. Tamhanya tikamhanya tikamhanya tauya kumba. Tichisvika kumba tanga tafonera vana kuti vhurai door gedhi. Chingovhura gedhi mota dzedu dzese dzichipinda mugedhi chivhara gedhi. So vabva varasikira vachibva varamba vachikwidza vana kuziva kuti takona pamba. Pavati endei nechepamberi pavaona kuti aiwa vanhu vanenge vaenda kuno mira kumba kwa VP kunoko, ndopa vabva vauya vakuda kujamba majura womanji nevakomana vanga vanga vari mumapick up nekuti vanga vakabata matemo, vamwe vaine migwara, vamwe vaine zvemabhemba. Ndopa tabva ndaama faucet alarm. So pandaama alarm vese vabva vavhunduka kuchema kwealarm, ndokubva vatanga kumhanya kutiza. So faucet ichibva yauya ichibva yazonotora mapurisa. Tichisvika pano ndopetotarisa tiri kutoona mota iyi yaita mazihuri. Imwewo vamwe vanga vakutaura kwa vakati no mabullets, vamwe vakatiwo izvozvi zvingatiende kuitira kuti mapurisa auye vatarise kuona kuti ichii chaizvo chaizvo chaita kuti zvinhu izvozvo zvidaro.
Manomhanara nyaya iyi kupi uye mapiwa RRB namba yenyu here?
Yaripotiwa kumutare Central Police Station ndokwetaripotera.
Taenda tikanotorwa mastatements zvese tauya, asi pari zvino tabva kumapurisa taripota nyaya RRB namba yedu tapiwa.